Misoro yenauza nasi Muvuro Gumiguru 1, 2018. Governor weRBZ Dr. John Mangunja voparura urongwa wemashandisiro emari kana kuti monetary policy. Nyanzvi dzozeya mashoko ezanu PF ekuti inoda kuongorora chapa kuti mitengo yezvinhu ikwire. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanoti vanhu vanofanira kutengeserwa nzvimbo dzekuvakira dzimba dzakatogadzirwa kare. Sangano reDiabetic Association rinoti vana vane chirwere cheshuga vanenge vorapwa pachena kusvika vasvika makore makumi maviri nemashanu. Harare City yotamba neHighlanders mumakwikwi eChibuku Super Cup. Muchirongwa cheLive Talk, urongwa wemafambisirwo emari waparurwa nagavhuna weRBZ Dr. Mangunja nasi ndiwo uchange uchikurukurwa nezvawo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM Muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.